Zvatirikuita pano ndezvekuti tafamba tinevakomana vatabudisa nhasi vatendea munotarisa kumapurazi kwakaraswa kukapambwa kwakaraswa Jeffrey Carlos. So muzuva ranhasi nhengo dzedu dzemusangano dzabuda dzinoenda ikoko kwachabwino Shamva Road. So waenda wakatungamirwa naJeff achivaratidza paakasiwa araswa. So mukufamba imomo tazonobvunza dzimwe nhengo dzedu dzemusangano dziri ikoko anoita zvepala ndiwo azotiudza kuti kune bhodhi iri kuno kuparenyatwa.
Saka muchiona pamamuona mutumbi wacho wakakuvara zvakadii, pane zvinotaridza here kuti akarohwa kana zvimwe zvaakaitwa?
Miri yese wakapondwa pondwa, vanenge vaishandisa simbi nemabhemba bhozi, munhu akachekwa chekwa vakaponda ponda munhu.
Mapurisa mambova taurawo nawo here, vane zvavataura nezvazvo?
Mapurisa vangoti munhu wenyu haasi kunyatsa kuoneka zvakanaka, saka itai kuti adzimai wacho vange varipo mangwana wanatse kuita positively identify. But mukuongorora kwataita bhutsu dzavakabuda vakapfeka ndo bhutsu yejombo yavanga vakapfeka ipapo, ndo jombo yataziva. Zvakare pahembe dzatakazoratidzwa nemapurisa pavanhonga munhu pari kuratidza ipoti pahembe idzodzo pane hembe yangu yandikashandisa palast by election sakansela kufa kutizvisa palast by election. So hembe iyoyo ndiyo vakabuda vakapfeka neoveros. So hembe iri ine mufananidzo wangu, hembe iyoyo yawanikwa pawanikwa munhu. Saka ndo zvatiratidza kuti zviri munhu wavanhonga pane hembe izi ndiwa Masaya mufundisi Masaya. Tava nekushungurudzika kwakanyanyisa kuti tingawo here nokurasikirwa nevanhu nekuda kwebi election yekutsvaga kuda kuita kupinda muparliament uchiuraya vanhu. So tiri kushungurudzika semhuri yemabvuku.
Saka pane urongwa here hwati hwavepo hungada kuzivikanwa nevateereri?
Vateereri izvozvi tiripo taungana semhuri nehama dzedzese. Tiri kutanga kubata pamwe chete semhuri, tiri panhamba 57 munashasha. Tashungurudzika, thank you maita basa, tanzwa nekushungurudzika. Mhuri iri kuchema, hama dziri kuchema, musha uri kuchema.